vamunangagwa vazivisa zviri pamutemo kuti sarudzo dzichaitwa mumatunhu mapfumbamwe uye dare renomination court richagara musi wa7 mbudzi matunhu ari kuitwa mabyelection anoti Bedbridge West, Binga North, Vulawa Yourself, Cowdery Park, Lobengula Magwegwe, Lupane East, Mabvukutafara, Mbopoma Musilikati neNgeta. Izvi zvinotevera kudzingwa kwenhengo dzeCCC 24 muNational Assembly nemudare reSenate zvichitevera tsamba yakanyorerwa matare maviri aya nevari kuzviti vakafanobata chigaro chemunyori mukuru webato iri vasengezo Chabangu. VaChabangu vakadzingwawo makanzura akawanda acho ari ekuguta reBulawayo uye vanga vari meya wemasvingo muzvayo Chantel Chiwara. Mutevedzeri wemutauro weCCC vaGift Ocello Siziva vati vari kushamiswa nekutarwa kwezuva resarudzo pachine nyaya iri kumatare uko vari kupikisa masimba akazvipa vaChabangu.
Nekuti CCC hatina vanhu vatakaita record, therefore hakuna byelection vafanira kuita. Chechipiri, zvinoratidza kuti hurumende yavamunangagwa ine huge interest munyaya dzatachiona vhiki rapfuura dzemarico, nekuti after vaita zvinhu zvavo zvichiri mumatare ezimhosva vamhanya kunoita proclaim vachiratidza kuti their objective and agenda ndeyekuti vaparadze bato reruzhinji reCCC. Mhosva yeCCC iri nyaya yekuti CCC yakahwina maelection akapfuura.
Asi nyanzvi mune zvemutemo uye vakafanobata chigaro chemukuru weZimbabwe Human Rights NGO Forum vaWilbert Mandinde vaudza Studio 7 vari kuArusha kuTanzania kuti hapana pamutemo chinomisa vamunangagwa kuti vatare mazuva esarudzo sezvo vakaziviswa kuti nzvimbo idzi hakusisina vamiririri.
Hapana pamutemo chinokonesa vamunangagwa kuproclaima maelection dates kana padeclarewa vakanzi. Sokuzva kwatiri kuita Speaker of the National Assembly vamudhenda vakatoendesa mashoko kuzeki nekuna iwo president kuti mavhakanzi akadhiklewa. Hongu nyaya ichiri kudare, asi hazvireve kuti kana nyaya iri kudare zvimwe zvese zvombomira.
Chipangamazano chePeople's Party vaHerbert Chamuka vaudza Studio 7 kuti vaNelson Chamisa vaifanirwa kutanga vatsvagurudza nhoroondo yenhengo dzavo, asi vatiwo vanoona sekuti bato reZANUPF haridi bato rinovapikisa.
Pati yeZANUPF haidi kuona vaChamisa vachikondesa as a presidential candidate kana kuti pati yeCCC ichishuudza maMP muparliament. Saka chiri kutodiwa ndechekuti pati yeCCC haisi kutombodiwa zvachose nepati yeZANUPF, nekuti ZANUPF inoda pati inoita zvido zvayo, kwete pati inenge ichiopoza. Saka kureva kuti muZimbabwe muchava ne-one party state yeZANUPF ndo ajenda yayo.
Zvimwewo nyanzvi dzinoti vamunangagwa vari kutara mazuva esarudzo panguva iyo nyaya yakataurwa nevaongorori vesarudzo veSADC neAfrican Union isati yakurukurwa nezvayo nehurumende nemapato anopikisa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.